Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichitevera zvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kubikita West hakuchaitwe sarudzo dzechipiri zvichitevera kutambirwa kwaitwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court chibvumirano chakaitwa nemagweta ava munyaradzi kereke nemagweta ezanu PF.
Sangano revadzidzi vepamusoro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rayambira bato reMDCT kuti risiyane netsika yekupindura mafambisirwo esangano revadzidzi iri.
Misangano yekunzwa pfungwa dzevagari vemuHarare pamusoro pebhajeti yegore rinouya yatadza kubudirira kumisha mizhinji muguta sezvo vagari vatadza kuenda kumisangano iyi vachiti vainge vasina kuziviswa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ino istudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Kubikita West hakuchaitwe sarudzo dzechipiri dzekutsvaga miriri wenzvimbo iyi muparamende zvichitevera kutambirwa kwaitwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court chibvumirano chakaitwa nemagweta ava munyaradzi kereke nemagweta ezanu PF panyaya yekukwikwidzwa kwakaita vakereke musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru vachishandisa zita rezanu PF iyo vasiri kutsigirwa nebato iri. Zvichakadaro, muimbi ane mukurumbira Dudu Manenga abvumidzwa nedare kuti abhadhare mari yechibatiso achipikisa mutongo waakapiwa nedare pamhosva yekutsika munhu nemotokari iye achityaira asina rezinesi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusorosoro reConstitutional Court nhasi vatambira chibvumirano chakaitwa kunze kwedare iri pakati pemagweta avakereke pamwe nemagweta ezanu PF nekomisheni inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission chekuti vakereke varambe vari nhengo yeparamende. Kutambirwa kwaitwa chibvumirano ichi kunoreva kuti vakereke ndio vacharamba vari nhengo yeparamende yeBikita West uye hakuchaitwi sarudzo dzechipiri dzanga dzava kugadzirirwa nevemapato ezvematongerwo enyika. Gweta ravakereke Advocate Louis Uriri vanoti mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vakakanganisa pavakazivisa kuti vakereke vakanga vasisiri nhengo yeparamende zvichitevera tsamba yavakanyorerwa nemunyori mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaDidmas Mutasa yaivazivisa kuti vakereke vakanga vasisiri nhengo yezanu PF. Vakereke vakakwikwidza musarudzo dzekuBikita West vasiri kutsigirwa nebato rezanu PF iro raitsigira vaElias Musakwa. Zvakadaro, vakereke vakakunda vamusakwa pamwe navaheya shoko veMDCT.
Dare ratsinira kuti kudzingwa kwavakereke mudare reparamende kwakanga kusiri pamutemo, naizvozvo kwasendekwa parutivi rikazivisa kuti vakereke vachiri nhengo yedare reparamende.
Vauriri vanoti vakereke vacharamba vari nhengo yeparamende vachishanda nezanu PF sezvo vakereke vachiti bato iri ndiro riri pamwoyo pavo.
Hazviripo ndezvekuti vakereke vakadzingwa mubato rezanu PF, asi ivo vanoti pamwoyo pavo vanoramba vari zanu PF, vacharamba vachitsigira zanu PF uye vachashanda pamwe chete nezanu PF.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF Varugare Gumbo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi uye kuti vachashanda navakereke here kana kuti kwete. Zvichakadai, zanu PF yakambomisa basa sachigaro wedunhu remasvingo mubato iri vaLove More Matuke svondo rapera ichivapomera mhosva yekusaina mapepa avakereke akasvitswa kudare raitambira mazita evanhu vaikwikwidza musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru renomination court. Bato iri rinoti vamatuke vaifanira kusaina mapepa ava musakwa chete sezvo vari ivo vaidiwa nezanu PF kuti vakwikwidze musarudzo idzi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi, muimbi ane mukurumbira munyika Judizeless Tracy Manenga nhasi abvumirwa nedare kubhadhara mari yechibatiso akamirira kupikisa mutongo wakapiwa nedare raMajor Street wekuti agare mujeri kwemwedzi gumi nemisere pamhosva yaakabatwa nayo yekutsika munhu nemotokari akafa iye achityaira motokari yake asina rezinesi. Mutongi wedare repamusoro amai Felistus Chatukuta vati Dhudhuma Nhenga abhadhare $200 semari yechibatiso uye kuti azvipire kumapurisa epaAvondale kamwe chete pasvondo. Kunyange hazvo Dhudhuma Nhenga achibvuma kuti akapara mhosva yakabatwa nayo iyi, muimbi uyo ane provisional license anoti munhu anobvumidzwa nemutemo kutyaira motokari asi aine munhu ane rezinesi, uye anoti mutongo wakapiwa wakanyanyisa sezvo achiti munhu akabatwa nemhosva kekutanga muupenyu hwake, saka aifanirwa kuitirwa tsiye nyoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.